ezvekupinda izvozvo akakwanisa kuidentifya kana vanhu vakaita mhirizhonga vakanesana pabhawa panotambwa bhora kana pari kuibwa zvana zimudhanso vanhu vakangorovana vakarwa ikoko mungozi dzine chekuita nematongerwo enyika iro bepa rekunoregesa kuvhukarakambonzi munhu anodistributwa here rinofamba richidistributwa here kana kuti munhu unongozviendera pastation pari kuitwa zvevota plate station unotora bepa rako wozviregistera ipapo ivo ndanani vanofamba nemapepa vachiita ekupa vanhu mumastreet vakamawana kupi uyezve mapepa iwayo itinotarisira kuti ibasa riri kuitwa nevanhu vezeki hatisi kuitwa izvi nezvematongerwo enyika uye chiita vakaona kuti vazoti vanhu vezanupiefu vakavarova
saka vezvidiki vebato renyu havana kupindira munyaya iyi havana kurwisana navanhu
havana hatina nguva iyoyo hatina nguva iyoyo kuzanupiefu nguva yatinayeko zvino ndeyekumobhiliza vanhu hatina nguva yekurova munhu tinorovere vanhu
pane mazita matanhatu ari panapa anonzi ndivo vanhu vakarwisa vanhu vemdc
hatina vanhu vakadaro isusu kubato redu vane mazita amataura hatizivi kuda ndevemamwe mapato sezvo munyika maane mapato akawanda
zvondiratera iri vechidiki venyu havana kumbopinda munyaya dzokurwisana nevanhu maererano nezvekurejista
hatina vanhu vedu vakarwisana nevanhu mayute zanopiefu mayute ane discipline vari kuteerera kutaura kwemutungamiriri wedu baba vamugabe kuti no to violence.